manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 18, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaongorori vesarudzo vemasangano eCommonwealth neSADC vari munyika vokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere, vachiti kuita izvi kunounza runyararo nebudiriro. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ronyorera kuZeke richinyunyuta nekuiswa kwenhengo dzezano PF dzinozivikanwa kuti dzishande sevavhotesi musarudzo dziriko vhiki inouya. Vatori venhau veVoice of America nevamwe vaida kuenda kuZimbabwe kunonyora nezvesarudzo vachibva muWashington DC vonyimwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kuongorora sarudzo vakamirira masangano eCommonwealth neSADC nhasi vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika, vatsigiri vavo nevose vane chekuita nesarudzo kuti vaite sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere, vachiti kuita izvi kunoita kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro. Vataura izvi apo vamwe vari kugunun'una kuti vamwe vaida kuongororawo sarudzo idzi vari kunyimwa mvumo nehurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavo wekutanga nevatori venhau pamberi pesarudzo, sachigaro wechikwata chevanhu gumi nevana cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohamed vekuKenya, vati zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vaone kuti vaita zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena.
We call on all political parties and their supporters to uphold standards for credible, inclusive and transparent elections. And we encourage all citizens to participate by ensuring that people are
treated fairly. Uye tinokurudzira zvarwa zveZimbabwe kuti zvitesarudzo nyararo.
Vati vanoda kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere uye vari munyika kuzoongorora kuti nyika iri kutevedza mitemo yayo here pamwe nezvigaa zvayakabvumirana nedzimwe nyika. Vari kutungamira chikwata cheSADC Dr. Nevas Mumba vekuZambia vakurudzira vana veZimbabwe kuti vanovhota, vachitiwo zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
We encourage all stakeholders to ensure that these elections are conducted.
Tinokurudzira vose vane chekuita nesarudzo kuti vaone kuti dzaitwa murunyararo pajekerere uye pachena.
Vaendera mberi vachiti kuita sarudzo dzakajeka uye murunyararo kunounza runyararo nebudiriro, uye izvi zvakanakira Zimbabwe, SADC neAfrica yose.
Since Zimbabwe belongs to the family of SADC, we come as brothers and sisters to stand with Zimbabwe shoulder to shoulder to ensure that the outcome of this election will not only benefit the
Zimbabwe. Zimbabwe iri nhengo yeSADC, tauya semhuri kuzoitsigira kuti zvinobuda musarudzo idzi zvisabatsira Zimbabwe chete asi kuti dunhu rose reSADC neAfrica.
Chikwata cheSADC china vanhu makumi matanhatu nevasere kubva kunyika pfumbamwe. Vamumba vatiwo zvinofadza kuti pari zvino zvinhu zvichakagadzikana muZimbabwe, kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nenhengo dzebato riri kutonga reZANU PF munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kwagutu ranyorera sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC tsamba yenyunyuto richiti komisheni iyi yakaisa nhengo dzezano PF dzinozivikanwa uye dzine zvigaro zveutungamiri kuti dzishande sevavhotesi musarudzo dziri kuuya vhiki inouya, zvinonzi nebato iri kutyora mutemo wesarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mutsamba yavo munyore anoona nezvesarudzo MCCC kwagutu Valoid Mufudze vati zvakaitwa nezeke hazvisi pamutemo, vachiti basa rekuvhotesa rinofanira kuitwa nevanhu vasina mapato avakarerekera.
Chokwadi kuti haita kuZimbabwe Electoral Commission pagutu kapagwaro tichinyunyuta kuti pane vanhu vanozikamwa vari vatsigiri vamwe vachitori vatungamiriri vebato reZANU PF vapinda basa rekurana maelections musi wa 23 August 2023 vari mapresiding officer kana kuti mapolling officer.
Bato rinopikisa iri radoma nhengo dzeZANU PF dzavanoti dzakapiwa mabasa aya, vachiti dzinosanganisira vasamewo masome, vachange vari pachingai primary school vakatibet munonge kwamakura vatawanda masite avo vari kutungamirira mukutsvagira rutsigiro kunhengo iri kumirira ZANU PF musarudzo dzeparamende vabenjamin ganyiwa kwagutu east vamuchineripi masunda kwazinata primary school varaiton murambadaro pamusha yavanhu primary school pamwe navatawanda mukova navarangarirai govhu pamukaro. Vamufudze vakurudzira zei kuti ibvise vanhu ava kuitira kuti vanhu vavhotise zvakanaka uye zvabuda musarudzo zvibudiswe pasina kuzobiridzirana. Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muzeki kwagutu vaugasteni musasa vatenda kuti vatambira tsamba iyi.
Inzangu wapa mwezi kaupishi kwangu ndikune imwe command center sandaibata kuiona sorahead but ndichazoona kana ndasvika kuofisi.
Zvakadaro bato reTriple C rinoti riri kutsutsumwa zvikuru nenyaya yemhirizhonga mudondo remasvingo apa kwasara mazuva mana kuti vanhu vavhote. Triple C inoti vanhu vana vakarohwa zvakaipisisa nezviro kubhikita east nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa iri. Apowo nhengo iri kumirira bato iri musarudzo dzemakanzuro kuwat 6 kuchiredzi vahapis kuti vachiti pane vanhu vakavaendera pumba pavo manheru adarika. Mumwe mutsigiri weTriple C kubhikita east vagodon ndava vanoti vakarohwa pamwe nevamwe vavo vanoti vatyson tozoona vawebha chigogo navasana moyana.
Pamushikupa station ndazida kuenda panihanda papakaungana vamwe apo saka tangosvikirwa tiri about 5 ndokubva mota yangu yakumira patakagara padizene road ndokubva zvanziri KCC ndobva takwiri 4 ndipo pandazozorwamba maipapo.
Vanoona nezvitsarudzo mududu nemasvingo muTriple C vagodzi madzikanda vati vari kutosvikana zvikuru asi rwendo runo vanhu vacharadza kutsamwa kwavo pakuvhota.
Chokwadi ndechekuti hazvina zvazvinotibatsira nozi kutyidzira vanhu vasingachatyi hazvibetseri vanhu vari kuzotivhotera.
Mutauriri weZANU PF Masvingo vapepuka ichiwewe vati bato ravo hariiti mhirizhonga.
Nyaya dzemhirizhonga dzezvematongerwo enyika dzinotaridza kuti dzafunya chisero mubhikita east zvichikonzerwa nebato reTriple C iro riri kutanga misindo mizhinji.
Mutauriri wemapurisa Masvingo inspector kuda kwasedhewa vati havasati vanzwa nezvenyaya idzi. Vamwe vanoongorora nezvesarudzo vanoti mhirizhonga yakadai inogona kukanganisa kufamba kwesarudzo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvisakadaro, mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa nhasi vanga vachitsvaga rutsigiro vachisangana nevatsigiri vavo kubhindu ranoti mudunhu remashonal and central. Ukuwo mumwe wemutedzeri wemutungamiri weZANU PF waConstantino Chiwenga vanga vachitsvagirawo bato ravo rutsigiro vari kumusangano wavaita nevatsigiri veZANU PF kuVictoria Falls kumateveleland north, kuchitiwo vakembo Mohadi vanga vari kunkai mudunhu rimwe chete remateveleland north. Mune imwe nyaya, nhengo dzebato reTriple C 40 dzakasungwa nechipiri muHarare dzanzi nedare ramagistrate dzidzoke zvakare kudare nemuvhuro unouya kuti dzinzwe kana chikumbiro chadzo chekuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichitambirwa. Vakasungwa ava vanosanganisira ava Grant Mohakata vari kukwikwidza vakamirira Triple C muGlenview South vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Kunyange hazvo vatori venhau veVoice of America vari muZimbabwe nechakare vachikwanisa kunyora nezvesarudzo dziri kuuya nemusi wechitatu svondo rinouya. Vamwe vatori venhau vemasangano enhau ekunze kwenyika kusanganisira vatori venhau vaviri veVoice of America vari muWashington DC vakanyimwa mvume yekuti vaende kunotora nhau dzesarudzo vari munyika. Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemukuru weVoice of America amai Yolanda Lopez vati vanoshishikana zvikuru nekunzwa kuti vamwe vedu mubasa rekutapwa kwenhau vakawanda vekunze kwenyika vakanyimwa mukana wekuenda kuZimbabwe pamberi pesarudzo dzichaitwa idzi. Vati pasina kuburiswa kwenhau dzechokwadi vana veZimbabwe vachanyimwa mukana wekuwana nhau dzakakosha apo vatarisana nesarudzo. Amai Lopez vati VOA inokurudzira vakuru vese muhurumende kuti vaone kuti masangano enhau ose anoda kutora nhau dzesarudzo muZimbabwe awana mukana uyu akasununguka. Godwin Mangudya anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vatori venhau veVoice of America vaifanirwa kubva kuWashington DC vachiuya munyika kuzonyora nezvesarudzo vakanyimwa mvumo yekuita izvi nehurumende kunyange hazvo bazi rezvekuburiswa kwemashoko risina kupa zvikonzero. Mutori wenhau ane mukurumbira Chris Maroleng uyo ave kushandira sangano reGood Governance Africa nevamwe vake vatatu vakadzingwawo munyika nezuro mushure mekunge vapinda muZimbabwe nechipiri. Nepfenyuro yekuGermany yeARD German Radio and Television inoshanda iri muSouth Africa yakazivisawo kuti yakanyimwa mvumo yekushandira munyika munguva yesarudzo pasina zvikonzero. Ukuwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr Musa Kika vakanyimwawo mvumo neZimbabwe Electoral Commission yekuti vaongorore sarudzo nechikonzero chine chekuita nekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaTerence Chitapi vati sangano ravo harisi kufara nekurambidzwa kupinda munyika kwevatori venhau pamwe nekunyimwa mvumo yekuongorora sarudzo uku.
Zvinhu zvatagara tichinyunyuta nezvazvo kuti aiwazvo kana dzingori sarudzo dziri pajekerere munhu wese ngaabvumidze kuuya kuzoona. Vanoona vanofanira kuva nediwe iyo yekutaura kuti aiwa isisi taona zvakati uye taona zvakati. Dzimwe nguva tinoona sekuti kunongosedzwa avo vanongotaura zvinoda kunzwikwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Uriah Zembe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kutya.
Zvinotaridza chose kuti vaakuvhunduka simba ravanhu. Zvisinei, zvagara zvichingozikanwa kuti vanhu ndo vanodzika utungamiri hwenyika nomusarudzo dzejekerere dzakasunukuka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo nhare mbozha dzegurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo vaNick Mangwana dzange dzisiri kudayirwa. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru nemusi wa 23 Nyamavhuvhu chinove chitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reTel Zimbabwe nhasi raita musangano nevagari vemudhorobha reChiredzi pamwe nevari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuro nedare reparamende muChiredzi Central. Mutoro wedu wenhau Pasmon Love anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza mudare reparamende vakazvimirira vaGibson Wende vavimbisa vagari vemuChiredzi kuti kana vapinda pachigaro vachagadzirisa nyaya yekuzvitonga kwematunhu iyo yavati iri kukanganisa budiriro.
Hatikwanisi kunge tichiimplementa zvinhu zvinonzi devolution nenyaya yekuti hapana mutemo unonyatsokutsanangura kuti hwaro hwacho hwakamira sei nekuti nyika ichitongwa inotongwa ichibva kumusoro kwatinoti kucentral government.
Vari kukwikwidzawo mudare reparamende vakamirira bato reCitizens Coalition for Change CCC varopafadzo Makumire vavimbisawo kuti kana vakakunda musarudzo vachamirira munhu wese mudunhu ravo zvisinei nekuti anotsigira bato ripi.
Saka ndinokuvimbisa iChiredzi Central kuti ndichava mumiriri usingatariri kuti takasiyana zvakadini pamafungiro edu. Chechipiri, MP basa racho nderekugadzira mitemo. Mitemo iyi inofanira kuva mitemo inobva kuvanhu.
vari kukwikwidzawo mukanzuro vakamirira Ward 7 mudhorobha iri vaRogers Chikonye veTCCC vavimbisa kugadzirisa kuwaniswa kwemvura yakachena kuvagari.
Water is the right. Mukonzikiri maybe zvirimo. Munhu anofanira kuti awane mvura nekuti mvura ndo upenyu hwevanhu. Tinozvinzwisisa kuti kutambudzika ikoko kunonyanya kwakuita zvikuru sei vana amai. Panamba 1 pangu tichada kuti mvura inge ichiwanikwa zvakafanirawo.
Mumwe mudzimai ada kuzikanwa nezita rekuti Mamoyo anoti hapana zvakawanda zviri kutsanangurwa nevari kuda kuvhoterwa.
Information haisi kupiwa zvakakwana. Macandidates apinda muelections. Hatisi kuziya mamanifestos avo. Hatisi kuziya kuti zvii zvavanoda kutiitira.
Vari kukwikwidza vakamirira bato reZANUPF mudare reparamende muchiredzi central vaFrancis Moyo havana kuzopinda musangano uyu sekuvimbisa kwavo. Studio 7 haina kwanisa kunzwa mashoko avo sezvo vanga vari mumusangano pataedza kuvafonera. Asi vachitaura nevatori venhau pamusangano wavakaita nezuro, munyori wekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaChris Mutsvangwa vakati bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo nekuti rine nhoroondo yekuita zvido zvevana veZimbabwe. Vachivhura musangano uyu vanoona nezvekufambiswa kumabasa kuTel Zimbabwe vaPasmo kuzipa vati donzo rechirongwa ichi nderekuti pave nenhaurirano pakati pevagari nevari kukwikwidza kuve vamiririri vavo mudare reparamende nemumakanzuru.
Donzo remusangano unoyu nderekuti vagari vemuchiredzi vagone kusanganawo nevari kukwikwidza musarudzo idzi zvikuru sei Chiredzi Central nemalocal authorities.
Dhorobha reChiredzi rine zvigaro zvisere zvemakanzura. Zimbabwe iri kuita sarudzo svondo rinouya musi wechitatu Nyamavhuvhu 23 makwikwi echigaro chemutungamiri wenyika ari pakati pemutungamiri weZANUPF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Zimwe nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kuchine zviminga mpenyi zvekuti zvikasagadziriswa pachaita mutauro pane zvichabuda musarudzo dziri kutarisirwa munyika musi wechitatu chinouya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavaparura bhuku rinonzi The Route Towards 2023 Harmonized Elections in Zimbabwe, nhasi muHarare mupepeti webhuku iri uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvematongerwo enyika kuUniversity of Zimbabwe, Dr. Solomon Mukai vati bhuku iri rinotarisa zvakaitwa pamwe nezvinoda kuitwa kuti kuve nesarudzo dzejekerere munyika. Vachitarisa kubva zvakaitwa sarudzo dzapera muna 2018 kusvika pagadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa mwedzi uno. Dr. Mukai vati nyaya yekuwaniswa kwegwaro revavhoti kune veruzhinji ndiyo imwe yezvinhu zvisina kugadziriswa.
Tichitarisa zvimhinga idzo tirikuonawo pane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Imwe yekutanga ndeye voter register. Vanopikisa vari kuti havasati vabata register richashandiswa pakuvhota. Tichiona pane nguva tatova kumashure kwenguva. Izvi zvirizvo zvakare zvakaitika pana 2018.
Vatiwo mutsvakiridzo yavo zvavanoona zvaedza kugadziriswa munyika inyaya yekukurudzira runyararo uye kutarwa kwemiganhu, kunyange hazvo nyaya yemiganhu yakakonzerawo mutauro munyika. Vachitaurawo neStudio 7 pachiitiko ichi, muongorori wezvematongerwo enyika vaJoyce Ngwenya vati bhuku raparurwa nhasi rakakosha zvikuru sezvo richitsanangura nzira yafambwa nayo munyaya dzesarudzo. Vati zviminga mpinyu zviri kutaurwa mubhuku iri zvinosanganisira kusagadziriswa kwenyaya yegwaro revavhoti, kusatarwa kwemiganhu zvinogutsa nezvimwewo zvichavhiringidza kuti sarudzo dzechitatu dzive dzejekerere.
Zvirunda dzavo kuti iyi sarudzo yedu gore rino haina kuita zvakanaka. Pane zvizhinji zvinotsokana kwakawanda. Limitation report yakanetsa. Nyaya yevoters roll haisati yagadziriswa nekuti tichiona futi nemanyorerwo anoitwa aitwa mubhuku achitsanangura nyaya dzemaballot papers. Zvimwe zvimwe zvinhu zvinoita kuti because no kuine kupokana.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Fafa vati zvinyorwa zvakakosha.
Kurudzira kuti zvange zvakanaka zvichengetwe zvinenge zvichida kugadziriswa zvinge zvichizoitwawo until electoral reforms.
Studio 7 yakundikana kunzwa ku Zimbabwe Electoral Commission kana kuti SEC sezvo tatadza kubata sachigaro wecommission iyi Justice Priscilla Chigumba mutevedzeri wavo uye vari mutauriri weZEC vaRodney Kiwa kanawo mushande mukuru vaUtoile Sligwana asi vachitaura musi wechipiri kuvaongorori vesarudzo amai Chigumba vakati ZEC yakagadzirisa zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzechekerere uye zvinhu zvese zviri kufamba sezvinotarisirwa asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakatoendesa nyaya yekusapiwa gwaro revavhoti rine nzvimbo dzekuvhotera kumatare ZESNI neUniversity of Zimbabwe yakabatana kunyora bhuku iri ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Vagari vekumaruwa pamwe nevarimi vadiki vakagariswa patsva mumatunhu akawanda emunyika vari kuchema chema nekwavanoti kupera kuri kuita mafuro ezvipfuwo zvavo. Dambudziko ravanoti richavamanikidza kuita nemuramuswe kana kuderedza uwandu hwemombe nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari nevarimi veminda midiki ava vanoti dambudziko rekushaya mafuro ratekeshera munyika. Vachiti kumwe kushaikwa kwemafuro uku kuri kukonzerwa nemitemo yavanoti iri kuita kuti vabviswe munzvimbo dzavagara vari dzakatambanuka vachinoiswa panzvimbo diki. Asi kumwe kushaikwa kwemafuro anokwana kunonzi kuri kukonzerwa nekuwanda kwezvipfuwo munzvimbo duku pamwe nekuparadzwa kwemasango nekuda kwekukura kwemisha pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu remasonaland west akagariswa patsva muna 2000 achibva kwazvimba vapanache karombe vanoti nzvimbo yavakagariswa patsva inova mahekitare matanhatu pamusha wega wega haibvumidze kuita mombe dzinodarika makumi maviri sezvo dzisingazokwanisa kuguta mafuro panzvimbo yemahekitare maviri inove inofanirwa kuita yemafuro. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi vakainosibuka vanorima kuchivhu mudunhu rematonaland east ava vanoti uswa hwave hushoma zvekuti mombe dzavo hazvichagute semakare kare.
Mazuva ano uswa hwemombe hwave hushoma zvichienzaniswa nenguva yakudhara.
Vamwe vagari vanoti vari kubviswawo nehurumende munzvimbo dzavagere ichipa makambani anochengeta mombe dzemukaka. Misha inodarika zviuru zviviri nemazana maviri ine vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000 kuchilonga kuchiredzi dzinonzi dzainge dzakatarisana nekuda kubviswa mumisha yadzo pachishandiswa mutemo westatutary instrument 50 wa2021 kuti nzvimbo iyi ipiwe kambani yemukaka yeGain Dairy kuti irime huswa hwemombe dzemukaka. Kambani iyi inonzi yakazoita urongwa hwekuti vagari ava vachirima ivo sora remombe iri vachipiwa zvikwanisiro. Asi vamwe vagari vakaita savaJeremaya Hwiramiti vekwakare kuchiredzi vachiri kutyira kuti vanogona kungobviswa.
Kubvisa vanhu vagara ikoko vakafunga kuti ndokwava nemaringa emadziteguru avo zvinhu zvakaomarara zvikuru.
Mutauri weema mudunhu remasonaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Tinonzwa kushushikana kurwadziwa tichiona masango achitsva achiparara nemoto mupengo. Saka isu tinokurudzira varimi kuti vapote vachimweta uswa vachiita maprojekti akasiyana siyana anosanganisirawo kugadzira mahebels aya anogona kuzodyiwa nemombe.
Vamwe varimi vanonzi vave kutenga chikafu chemombe chiri kugadzirwa nechikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura. Mukuru papurazi reCAT panogadzirwa chikafu chemombe vaitaizengene vanoti chikafu chavanogadzira chakanakira kuti chinenge chine mushonga unouraya makonye emudumbu uye hachidhure.
Nokureduce tinofida mombe 10 for 4 to 5 weeks mombe 10 dzichinanzwa idzo 1 to 2 hours makuseni, 1 to 2 hours manyera.
Mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo Obedjiri vanoti chirongwa chehurumende chekudzorera matanga evagari nevarimi chiri kusangana nematambudziko emafuro ave kuita mashoma. Chikafu chemombe chekukach chinoita madhore ekuAmerica 14 chinorema makirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Sangano reUnited Nations Food and Agriculture Organization rinoti nyama yenguruve ndiyo inonyanyodyiwa pasi rose ichisvika zvikamu 36 kubva muzana kana kuti 36% ichiteverwa nehuku, madhadha nematoki nehanga neshiri zvichiita 33%, kuchiitawo nyama yemombe ichidyiwa nezvikamu 24 kubva muzana kana kuti 24%, zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% iri nyama yembudzi nemakwai, zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% zvenyama inodyiwa pasi rose zvinonzi ndeyemombe, zvikamu 30 kana kuti 30% ndeyembudzi nemakwai. Zvakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Ichi waza Friday my darling. Waza
muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weR&B neAfrofusion Moira Swongile Night. Ngatinzwe inhoroondo yake muhurukuro yaaita naibva ndisininga weStudio 7.
Moira baby, you already know, yeah. I just wanna encounter your lady.
It's funny when you say it from my guitar. I think like a tank when I was 17-ish. No fun that I discovered Christine in a talent.
Si chakaita kuti ufunge kuti inini ndine tarenda pano.
Handinatombozvifunga vanhu ndovaingoti wakagara tarenda and all that. Like you need to take music seriously. Vanangotanga vangozvirekoda mavideo maclips.
17. Wanga uchiri kuchikoro kaiwewe 17.
Yeah, I was actually kuchikoro and so like my mom and dad were like, tanga wapedza chikoro so that's no fun. Because my mom wangu aimboimba as well. So yeah, I was kuchikoro and then later acting. When I moved to Zim, no panda ganya so tanga ganya so imba like.
Vabereki vaikusupportawo zvakadii uchitanga kuti ini ndava kuita zvemagitar?
100% like especially dedo wangu, like my dad is probably my biggest fan, like though anotonyatsondipusha, like sometimes he even offers kundinyorera masongs and all that.
Ivo vanhu asi vanoimbawo?
Havaimbi but vano he's quite gracious, you know, he's being a TV personality and all that.
Vanoitawo futi zvetv?
TV/radio. Yeah, the jungle was hanging out with BC. I'm in a car, you are probably, you know, over you don't, but yeah.
Eric?
Yeah, Eric, yeah.
Takakura Chiva and Guapa Radio, I need. Saka iwo uri kupisa samudhara night here kana kuti ungonyepedzerawo?
Ndiri kutotrya kuti ndirambe ndichiyo to keep the name going.
Okay, so matambudziko aunosangana nawo muchigame chemanzi ichi ndeapi?
Actually, just like zvavabva kundibvunza kuti unopisa here chichi kana kuti unyepedza. Because like vanhu vanofunga kuti I had it easy. Kana wagara wangonzi, like uri mwana wanhingi, vanhu vanoti they don't take you seriously until vanya tones wake up for themselves. Zvishuwa anokona.
Vano follow music yako, vanonakidzwawo nemabhitsa unorova, vanoiwana kupi kana vachida kuteerera?
Music yangu iri pa Spotify, YouTube, but ngatingotangirei kuInstagram because ndopane malink ese.
Hatingangobvi panapa tisina kunzwawo sample. Chaunoda kuti ndirove pamasongs ako ese yaunoti ndoinondidzorera panzvimbo iyi. One yandobuda nayo ya mdari ilo ndiye kutichi
ilo ndi forgive me kusogati
ya wanga waite
ah no nasi nando kumbuta
manzwa urukuru yaitwa na Moira Sibongile Knight na Ivan Zininga West Studio 7 anga ari parunare ari ku Britain Moira ku Manchester vatereri musakanga machirongwa che live talk na 8 PM manero ano apo tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika mugadziro resarudzo kwasara mazuva mana chete kuti dziitwe anokoneka ane mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemina mutungamiri Nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Ama chono zisobo, siyala mugela kuselo lwetu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent, and credible manner.
Abazehlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo utshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazehlola ukhetho eZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent, and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lintatheli zindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho lokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalitshumi lane 14 abazahlola ukhetho kuleli njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwemibiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi banethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August
will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezihlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa nalapho kubalwa amavoti.
UNkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela loZulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukeneyo zelizwe mhlaka 21 ngoMvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho umi njani elizweni. Okhokhela iqula leSADC umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olunokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters
iSADC ikhuthaza uZulu wonke obhalise kuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhlaka 23 Ncwabakazi. Sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle.
Uhulumende ophila kuhle lamanye amazwe nguhulumende ophila kuhle lamanye ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele. Ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi apho ngukubuya azohlolisisa ukhetho. Kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lathi hayi thina asilakho esingakufihla.
Kodwa enye ingcitshi ecubungela ezombusazwe umnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eleZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho.
So lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani.
iSADC ithi nayo kayisoze ithathe icele isithi ilethemba ukuba uZulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwangolwesithathu weviki ezayo. Ukuza kwiCommonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eleZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe ake wabuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003 amaqula omabili athi aza kwethula imbiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhlaka 29 Ncwabakazi. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imbono kakhulumende ngokukhulunywe yila maqula aweSADC leCommonwealth yehlule njengoba umphathi ntambo wezokwethula kwembiko uNkosikazi Monica Mthwangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlozolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo weVoice of America. iStudio 7 yakhweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le yinto esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo weVoice of America, uNkosikazi Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe esithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa isisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube, usole kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi kubi lokhu okwenzakaleyo, kutshengisela ukuthi khona kulento abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle Kulo muntu obulewe eGrandview ngobantu bachawe emakhaya bachawe abantu ngoba emashonaland undoda lo omncane sengenile ungenile emakhaya ungenile not only emashonaland ungenile lemathebeleleni uhambe eplum yabona ukukhona so bayasaba babasabi
uChris Maroleng uxothiwe eZimbabwe izolo njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu lokho ukubona njani
loko vele sikubonile ukuthi khona khona uza kwenzakala ngoba hathi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalists abathethe eSouth Africa abanye bangikhona abangasebenziyo vele kumedia esibaziyo sizijulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli ukuthi uthe khona khona eZimbabwe kulungile kodwa kulunganga. So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want ukuthi bebone ukuthi kwenzakalayo. Khathesi ngikhuluma nginje ngasePinjura kunokuthula but mbona abantu beqokozeza
ngokwenzakalayo. Uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha i-New Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini?
Hayi uhamba nge-wrong foot xa wadlala ibhora yabukwazi umuntu utshayela ibhora phezu kwebhleti hayi engikubona ngiphansi lapha ashiko lokho amadoda lawa asingasaba asaba kakhulu yakufuqa yikho nje bengavumeli ukuthi ama-journalist angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free and fair election is impossible. Nakathesi sengingenile ePindura amapholisa asegcwele esitudini abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona.
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-CCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusi thandabuzithi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezani babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe. Bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula amaposta bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebe dliwe i-CCC sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa. Akusindisele emuva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabede bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa aphonga ukukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapolisi aphonga ukhangela nje sokuphonga ufana nalama high court leziveki kwinto ndawonye silamapolisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingina bophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa
umnumzana Felix Magalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla lezano PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-CCC yiwo alwisana wodwa
ngiye ngabhodaboda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe zanu PF befaka ama-posters abo ngabona be-CCC labo befaka ama-posters abo ngabona lalabo abakhokhelwa kumama uValerio I think nxangaphambanisanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa thina njengezanu PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwengane ubaba uMohadi lo-chairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Bofu bonke beformer presidium they have been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njengezanu PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokabakuthi yi-free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesiwabonele amalunga awe-CCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekulethayo ngibonile ngale enkulumane ngale ukulo siswetu uSoneni elobhudwetu uOstalos bonke bengamalunga awe-CCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama-demonstrations khona phana so nxa even sokushisana nalama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZanu PF asikho khona ngale thina ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZanu PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
maningi ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-CCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chikenini yabona kwakuseletshegudu nxa ngaphambanisi esadabula ama-posters ethu senza loku naloku
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 abazancintisa ukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kunenge okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa uqeda udubo lwamanzi ukuzwelakala kwamagezi kwamanye amalokitshi kanye lokusilela kwezikolo zikamasipala umnumzana Ngabuto Mpofu webandla lemthwakazi Republic Party ozancintisa kuward 5 eGwanda uthi zinenge indubo ababhekane lazo iyakhulu elokitshini lesibiscop North
amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayo iphindlela la engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna amabridge umansipala wayiyenza kazangafake amabridge indawo yethu yayela amagetsi sasesikhangelele sathembela emasoleni lokhu nje amasela asuka azenzela santando kukho injolo yedwa abotshwayo
umnumzana Edgar Ncube oncintisa imele ibandla le-Citizens Coalition for Change Ward 6 eGwanda uthuzalisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo.
Ngoba nanzelitha kula sikolo kuward 6, izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private, aso sikolo se-council. So ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo.
Umnumzana Canisius Nkala webandla lezaphu laye ozancintisa kuward 6 uthi kuningi okumele kwenziwe umasipala weGwanda.
Sibe nendlela ezokuraisa i-revenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamasipala zihlala zingaholanga ngoba asila ndlela zokuraisa i-revenue. Instead of ukuenforce imithi yama-bylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi, zi-attract abantu abazabuya kuzoba lamafemu.
Umnumzana Thulani Moyo ebandla lezanu PF owakhethwe ngancintiswanga kuward 2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobho leGwanda kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi kungabe labantu umuntu ozangena echamber sokuthi mina ewadini yami, mina ewadini yami akumelanga kumele ukukhulumele iGwanda. Nxa sise council sikhulumele iGwanda, ngimele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besiscop, ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikayi. Asithwa ngokufana nayo, yes. Asidonse ngokufana nayo, yes. Asoze sidonse futhi okufana nayo, yes, but umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu weGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe ngukosazana Lungile Masuku.
Kube ngama-councillors asebenzisana labantu, kube ngama-councillors angela corruption, kube ngama-councillors alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngama-councillors athatha imbono ephuma kuzakhamizi iyisebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga e-councilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukuzilela kwamanzi, ungatholwa kweziwe ngesikhathi, kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala ezigabeni ezitshiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphelandaba thabelela isigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho e-Zimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba iningi labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Umkhosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena-ke uchazisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
MP layo simela ukuthi silathi sithole umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Sinti emgwaqweni lathi singavunyelwa ukuthengisa sithengisa khonapho kungekho emthethweni.
UCharles Ncube ohlala eChabalala uthi ufuna u-MP ozasebenza nabantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe lama-project.
Kukanti uNkosazana Phesha Zinkomo owesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi, mina ukuvota ngizavota ngaregister sikuvota ngiyadunda ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka le minyaka akulanto etshintshayo.
Amazwi kaMankomo wagcizelwa uNkosazana Sakhile Ncube ohlala ePhelandaba.
Hayi, thina sikhathele sirejistile sivili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba loba singaze sivota akulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla lezanu PF kulindawo uNkosazana Cecilia Melody Verenga uthi abantu abavotela inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kwabulawayo.
Abantu bePhelandaba abachabalala vukani for 23 years i-opposition ibusa kwabulawayo sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kwabulawayo akula change abayilethayo. Likhangele nasephathini yabo kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TBC yababili double candidate. Kulomsekelo wesikhulumeleza leli bandla uGift Osalo Siziba ongiyofunwa libandla lelo loNkosazana Soleni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu woqotho.
Ngithembisa ukuba ngummeli oza kumela isigaba ngobuqotho ePhalamenti. Yilo mthetho oqotho
ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe intuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Ukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Okokuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba yedevelopment. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke kayi lezi gamba emaningi la mapotholu kufanele kulungisiswe indaba yemigwaqo into eqakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma bephana ngemilomo abaseleli balaba abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba le double candidate abamela iTPC kuze zezNPF ithathe isigaba sephelandaba Thabalala kukhetho lukamhla 23 ngobakazi. Ngiyimele Studio 7 ngapha waseThabalala igama lami ngezoJesus Banda.
Kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi kamasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likamandlovu incangebomvu. Yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalani elangela lokuzana e-40 LG chuma ngizaba womalindi nduna nomsikana emculweni ngifike 2017 akalo release a 2019 inhliziyo zingisizile zizakhulu insiza sekheza bathi uhlamuva ngingobe sangakwazile umntu batuba ekunjaneni ngenkunzi emnyama mfowamdluli nodiliva nodiliza mfowangweni nodanichazela ikhulu ungazanisa ney'nsiza nje ezingangokophelisa phambili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 073 56 544 59. Izangise number zasegoli kakhulu. Kutiktok inqele likaselo 1, kufacebook inqele likaselo ELPT noma inqele likaselo Njebonga ngitholakala lapho.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngolwesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kini noma uxhumana nabantu engisebenzisana nabo abafana no-PM nobanibani kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi utholakala kini ukengikhipha inombolo zazo okungezami.
House suka wensizwa likhohlo likamandlovu incangebomvu insizwa isidlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli zindaba ze Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho. Zincitshwe imvumo ngohulumende weZimbabwe okuyinto esolwe ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.